Na mwenye kaunzwa nende ndare COVID-19 ya katanga kupararira munyika muna 2020 ndiyo ya kasunda muzare rumbi zaigomo kutivatange kuita windiwe motokari zemushika chika.
Ibasa randa katanga mu lockdown sinu za oma pane sinu za chinja life ya chinja dirimo mu lockdown imomo dupandaka omerwa ne upenyu saka ndopanda katanga zemushika chika nishenda kubindura Harare bindura.
Vanotyaira tekisi pana Copacabana muHarare muzare Precious Nyananga vanoti vakatanga basa iri muna 2009 apo vanoti kuenda kweupfumi kumawere pasi peutungamiri hwamushakabvu Robert Mugabe ndiko kwakapa kuti vatsvage nzira yekurarama.
Ndakazvitanga 2009 mushure mekunge zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndandine license rangu kana kutanga kutotsvaga zvaindipo kuti ndirarame. Upenyu hwangu hwakachinja bhozi rakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro vakateedzawo.
Muzare Ronica Duduo anoti ane chitambi chekutsvairawo uye ari kudawo kutsvaira makombi sevamwe.
Ndinogona kuchidzira makombi, ndinogona kudhiraivha makombi wacho, ndinogona kugeza makombi acho. Basa rinoitwa nevarume iroro inini ndinogona kutoriita but hatisi kupiwa mukana wakadai.
Chipanga mazano musangano reWomen's Coalition muzare Bridget Masaya Hanya vaudza Studio 7 kuti mazuva ano nekuda kwekuoma kweupenyu madzimai achaite zvekusarudza mabasa.
Mazuva ano madzimai echidiki avhurikira pfungwa saka vaakuona mikana yekunge vachipundutsa upenyu hwavo vachishandisa basa remaoko avo mumigwagwa pamwe chete nekutyaira mota dzedu dzechidiki dzatinoti mateki.
Mutungamiri wesangano repassengers association of Zimbabwe vachafadzwa Goliath vati vanotendera nawo namuzvare Masaya Hanya.
Mazuva ano kwaane vakadzi vaakutyaira vanotyaira zvakanaka zvikuru zvichireva kuti zvinogonekwa nemunhurume munhukadzi anozvigonawo.
Muzvare Rumbi Dzaigomo vati ivo madzimai anofanira kusiya tsika yekugarira maoko vobva vashanda sezvinongoita varume.
Kune madzimai akasiyiwa nevarume ari kuchema kana kuti madzimai ato nevarume. Munhu wemudzimai ngaashande, munhu wemudzimai ngaatsvake mari, munhu wemudzimai must be a hustler. Ikonomi yatira ichida mudzimai akarara nezamu mukana.
Mukuru mubazi rezvemadzimai amai Lilian Matika takaendesa vati itsika yavo kukurudzira madzimai kusavheza kuita mabasa anonzi ndeechirume.
Isu seministri inomiririra vanhukadzi tine mufaro mukuru nokuda kwekuona vanhukadzi vaakushandawo mumabasa avakanga vasingatenderwi kushanda achinzi ndeye vanhurume.
Bumbiro renyika rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume munyaya dzemabasa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.